Vatsigiri vechikwata cheborder strikers vari kufara zvikuru mushure mekupiwa mukana wekuona chikwata chavo chichitamba chiri pamusha apo venational football association of zimbabwe vakatendera kuti nhandare yavo yedzurivadzimu stadium iyo yaigadziriswa yave kukwanisa kutambirwa nhabvu yepamusorosoro border strikers yanga ichishandisa maglass stadium kuzvishavane izvo zvanga zvichivaremera zvikuru munyaya dzemari yekufambisa pamwe nenhandare yacho iyo vatambi vavo vanga vasina kuijaira chikwata ichi chakakwanisa kuwana mapoints matatu chete pamitambo mina iyo chakatambira kumaglass stadium asi vanotungamira border strikers vari kutarisira kuwedzera mapoints aya pamusha pavo kutanga nesvondo apo vari kusangana nechapungu vachivimba kuti vatsigiri vavo vachazadza nhandare iyi iyo inopinda vanhu zviuru zvishanu chete asi muchikwata checaps united hamuna mufaro seuri kuborder strikers mushure mekunge vatambi vavo vakapedza svondo rese vachiraramwa basa nemhaka yemari yavo yemuhoro yemwedzi wapera uyezve nemari yavo yekukunda kwavakaita chicken in iyo vasati vatambidzwa mumwe muteveri wechikwata ichi vadenford maria ramba vanoti havasi kushora zvakaitwa nevatambi vechikwata chavo vachiti ivo vatambi ava vane mhuri dzavanoriritira saka vanofanira kuzadzikisirwa zvavanenge vakavimbiswa
chinoitika vanhu vanoda kupuhwa mari kuti vatambe zvinhu zvakanaka tingatambe bhora vanhu vaine nzara
mutungamiri wemagreen machine vafarai jere vanoti nyaya dzemari yemuhoro dzagadziriswa vachiti ivo vatambi vavo vaita gadziriro nhasi mangwanani vakatarisira mutambo wavo nemutare city kwamutare kusakubva stadium nesvondo zvekare vajeri vanoti vari kutarisira mapoints matatu kubva kuchikwata chemutare city rovers icho chiri kutatarika asi muongorori wezvemutambo wenhabvu vasilas mugodhi vayambira caps united kuti kunyange vari pachinhano chechipiri mutare city rovers iri pachinhano chegumi nerimwe chete hakusisina zvikwata zvidiki munhabvu iko zvino
bhora mazuva ano nyaya iripo ndeyekuti bhora harisina anonzi magiants masurprises anokuwanika kwese kwese
caps united ikakunda inobva yaenda pamusorosoro pemakwikwi epremier soccer league sezvo chikwata chiri kutungamira makundano aya pari zvino chefc platinum chisina mutambo fc platinum yanga ifarira kutamba nechicken in asi magamecocks vane vatambi vanodarika vatatu muchikwata chemawarriors tiri munzira kudzoka kubva kumakwikwi ecosafa castle cup kunamibia ayo vakabuditswa munharaunda yekutanga dynamos iyo yanga ichichema kushaikirwa kwayo nevatsigiri vayo vasere iri murufaro stadium inenge izvi platinum stars nesvondo lloyd mutasa achitarisira kukunda mumutambo wake wechitatu pamina kubvira apiwa basa reurayiridzi mushure mekudzingwa basa kwasilva kunyange hazvo mutasa ari kunhonga-nhonga mapoints muteveri wedhimbare ane mukurumbira muzvari judis nyatsanza vanoti dynamos haisi kunwisa zvikudzwa zvairi kufanira kukanda vachitarisa mikana yakawanda yavari kuwana
maplayers edu hatina anogoesa kufurani dechaiwana kana two mastrikers zvinhu zvedu zvaita right
asi mutambo wavo nenge zviplatinum stars hauna kumira zvakanaka mushure mekunge platinum stars yacho yakapa basa reurayiridzi kuna tonderai ndiraya pakati pesvondo ndiraya uyo akatambira dynamos uye zvairayiridza chikwata ichi mwaka wapera ano ruzivo rezvevatambi vedhimbare zvekuti achashandisa ruzivo urwu nepaanogona kuti dynamos irare asi kunyange zvakadai mumwe mutsigiri wedynamos uyezve ari nhengo yedynamos supporters association vaignatius muchena vanoti mapoints matatu ese ari kusara muharare kudhimbare
dynamos inohwina ende tutohwina chete we are going to win
mitambo yese iriko ndeiyi nemugovera zpc kariba vs cholocho nyamunga stadium blower city vs harare city barberfield stadium nesvondo dynamos vs ngezi platinum stars rufaro stadium haumine vs islanders barberfield stadium border strikers vs chapungu Duliva Zimu Stadium, Triangle versus Wange Gibo Stadium, Mutare City Rovers versus Capes United, Sakuba Stadium. Mitambo ii ikapera, zvirikuratidza kuti chimwe chezvikwata izvi, Capes United, ZPC Kariba kana Highlanders, ndicho chichange chiri pamusoro petafura yeCastle Premier Soccer League nemuvhuro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.